A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 16th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued economic crisis facing the country and how women and their families are coping.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzi mai musakanganwe.
And don't forget that we are live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona and VOA Ndebele. If you have not already liked us, so you can join in the conversation.
As we said, we are speaking about the economy today and how it's affecting women. Zimbabwe's annual inflation rate for the month of April has gone up to 75.86%, up 9 percentage points on the March rate of 66.8, as the country fails to tackle price increases.
And the Zimbabwe Statistical Agency, Zimstat, last month adopted a new metrics to calculate the consumer price index. But going by the old base, the inflation rate for April would have been 175.326%.
And today's star minister, Ntuli Ncube, was quizzed by lawmakers on the state of the economy, with some openly telling him that Zimbabwe had lost trust in his ministry and the government. They said this was because of their financial policies that have resulted in massive price hikes and people losing their finances when there were changes in exchange rates and the introduced interbank foreign currency market.
The finance minister, however, refuted this. Now, let's take a listen at what he said in Parliament today.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt. But also, I'm happy to report to the House, Mr. Speaker, say that as of 2 weeks ago, we've started making token payments on our foreign debt to the European Investment Bank, to the World Bank, and to the African Development Bank. And these are token payments to begin to service those areas that are causing us trouble as we try to finance our areas clearance roadmap.
That was Finance Minister Ntuli Ncube speaking today in Parliament.
What are your views on the issue? If you're out there and you're listening, please come into the program and share your ideas of how you're coping day to day. What are the most painful things that you're facing? How would you like to see government taking charge of what's going on? Please join into the program. Start.
Yebo ke lamhlanje sikhuluma ngokuhlukuni komnotho welizwe lokuthi kambe kuphatha njani abesifazana lemuli nje ezindlini ngoba lapha siyabona ukuthi intengo yempahla isiqansile njalo ayisiyo intengo yempahla yodwa abantu bavele bekhala ngokusilela kwempahla zokusebenzisa siyabona ukuthi abanye bakhala ngokuthi akula manzi, abanye bakhala ngokuthi akula mafutha ezimota okuhambisa, abanye bayihlule ukuthenga impahla ezitolo njalo nanku siyabona ukuthi isilinganiso somnotho welizwe inflation rate lokhe kusiwa kusiya phambili ngakho iningi lithi hayi lithwele amagabha avuzayo ngoba konke akuhlangane abanye vele sikhuluma nje abalala misebenzi imisebenzi ayitholakali lanxa umuntu efundile waqeda kunzima ukuthi awuthole ngakho ke siyakhangela konke okokuhluphayo lawe lapho hlezi khona ngoba abantu behlu lanxa abantu behlutsha izinto ezehlukeneyo kukhona la okukhathazayo, kukhona lapho elihlangana khona ngalezi nhlupho. Siyacela ukuthi usithumele lawe inombolo zakho, siza kuchayela ucingo sikhulume lawe, sitshele ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table pano pafacebook page yedu yevoa shona. Nasi tiri kutarisa isu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, tichinyanyotarisa panyaya dzezveupfumi. Nasi tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75% zvichienzaniswa nezvanga zviripo mwedzi wapfuura, uyezve taona nasi gurukota rezvemari vantuli Ncube vachimira muparamende asi vachishoropodzwa nevamwe malawmakers vachiti ivo vanhu vazhinji havasisina vimbo nekufambiswa kuri kuitwa nyaya dzemari, vachiti ivo vanhu vakawanda vakawanikwa ivo vachirasikirwa nemari dzavo dzemumabhanga apo pakaitwa ipo monetary policy nenyaya yema exchange rate. Nasi zvakare vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka zvinhu zvasanduka munyika, vachiona iyo mari iri kutengeswa yekunze iri kutengeswa pamusika wemari mutema ichikwira, marates achikwira, uyezve vachiti mabhanga mari idzi hadzisi kuwanikwa. Regai timbonzwa zvanga zviri kutaurwa izvo nevanomirira malawmakers anomirira munzvimbo dzakasiyana siyana vanga vari kutaura iwo muparamende nhasi vachitaura pamusoro pezvanga zvataurwa navantuli Ncube. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ease of doing business yamataura taachitarisa kuti inogona kutibetsera pama investors ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducea muno kuti vachibva iri US vokwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevhisa mazvikwere zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuzimbabwe ndezvipi zvamaita muno kuti mari iri kuwanika mustreet US yakuwanika mustreet hakuna US mubank ndezvavari kutaura
vanxube dambudziko ravanaro nderekuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivati dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu hava vafanana naThomas anotenda nekuona.
Aiwa, apo tiri kunzwa kutaura kuri kuita vamwewo tanzwa kubva kune vamwe malawmakers uyezve nevamwewo vemunyika vari kutaura ivo maonero avo nezviri kuitika panyaya dzemari uye dzezveupfumi. Asi regai timboenda kune mamwe madzimai vari kutaura ivo zviri kuitika nyanya mukurima. Vamwe vanorima fodya vari kuchema chema vachiti ivo mari yavari kubhadharwa ishoma, saka vari kuona kuti zviri kunetsa kuti varambe vachichengeta mhuri dzavo. Kozo yo vamwe vari kuAlaska vari kuchema chema panyaya yemvura, vari kuchema ivo vachiti vari kubhadhariswa mari dzekuti vawanikwe vachichera mvura. Saka regai tinzwe kuti madzimai vari kuti chii.
Kuti chii?
Kuti fodya yangu yakabatwa yakawandisa ine mondo manje kutondinetsa nemutengo wacho wakadzikira 10 cents 19 cents togara mazuva akawanda tiri kunoka ukatuda izvi kozonzaiwa imbomira ima account izvo zvandina ndine yangu account asi vari kuiramba handitovhurisa yedu yeku.
Saka muri kuti chine nyaya yemari yachona ishoma-shoma yakadaro?
Mari yacho ishoma nene hapana zvainombotiitisa nekuti vana vechikoro izvozvi vakamirira kurarama kwakaoma.
Muri kubhadhara mari imvura ino?
Kubhadhara $2.
Taurai zvese zvamuroda kutaura nechichemo zvenyu zvamuroda kuti zviitwe.
Kubhadhara $2. Tachikumbirisa kuti kana zvibvira kugona kutibatsira panyaya dzemvura. Kazi mvura yacho yekuwandira. Zvigorani zviri kufa. Tinge takawanda saka munhu anenge akunzi 5 buckets pamunhu.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa nuna dziri kutarisana nemadzimai vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tanzwa vari kuAlaska kuMashonaland West vachichema chema panyaya yemvura vachiti vari kubhadhariswa kuchera mvura pachibhorani. Tikanzwa zvevamwe vamai vari kuMashonaland West zvakare vachiti ivo Maria vari kubhadharwa pane zvirimwa zvavakarima zvefodya ishoma. Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pano kuti muri kuzvigona sei nyanya madzimai panguva iyo nyika yakatarisana nekuondomoka kwehupfumi uyezve vamwe vachichema chema kuti zvinhu hazvisi kutengeka kana ukatengesa mari yaunokwanisa kunge uri kupiwa haisi kukwana kuti uchengete mhuri. Ndozvanga zviri kutaura vazhinji vatanga tiri kutaura navo nhasi. Saka pindai muchirongwa mowanikwawo muchitipa pfungwa dzenyu kuti muri kuona sei kana muchida kuti tikufonere mubva manyora nhamba dzenyu ipo pano kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonera rai muchipinda muchirongwa. Munoziya zvekuita kuti kana muchinge mapinda muchirongwa mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukakwanisa kunge tichikwanisa kukubatai panhare hama neshamwari dzenyu dzinobva dzakunzwai. Tina Tabitha Manyoni ari kuti muri sei henyu fee zvangu ndiri pano paAvondale muZimbabwe. Nicodemus Matariro ari kuti manhero akanaka. Gabriel Rwadzisai ari kuti I'm watching you from Durban, please call me. Asi ndiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare pari zvino rigaite ende kwavari. Hello caller.
Hello. Actually this is our first guest, Juliet Ngiwane. She's an official. She's actually the director of the Women Development Association in Zimbabwe. We welcome you to the show.
Thank you, Stephanie.
Yes, we see that you are working mostly with the rural-based women. What are the challenges they are facing now? We see that mostly people are worried about price hikes and electricity and water. What is the main challenge in the rural areas?
The main challenge standing in the rural areas is drought, the economy, hunger, school fees, transport, everything is just unbearable. You know, when you're in the rural areas, prices are so high. The business people will always tell you about the transportation to Gwanda, the road network to Gwanda, and they'll hike their prices the way they want. The dollar is not there, the bond note is not there. So the rain did not fall. And it all comes back to the women.
Yes, and what is your organization helping to assist the women? Do you have any programs in place?
The program that we have, we are just empowering them with their rights, empowering them to do accountability, you know, to challenge their leaders to bring things, service delivery to them, like, we are saying if the business people are saying the roads are bad, we're talking with our councillor, Rachel Ngobe, this other day, to say, Rachel, what best can we do to make the roads better so that maybe the business people will not cry of the roads? She has no answer. Councillor has no money. The roads belong to DGF. The roads belong to so much bureaucracy, but we are still fighting. And let me say that service delivery is the main challenge. You go to the clinic, there are no pills. The nurses there are just miserable as their patients. They have no help. They can diagnose, but they cannot give you anything. They'll tell you to go and buy in Gwanda from the pharmacy. To get the pharmacy is it's the dollar. You get there, you don't have the dollar, the US dollar. Even if it is the bond, how do you get there? People have got no money. People have got so many challenges in the rural areas.
Yeah, ungasichazisela nje ngesintu ukuthi abesifazana kuyini okubahluphayo. Sikhuluma nje abemadolobheni bathwele amagabha avuzayo ngokwemali lokunye.
Abemakhaya bahlutshwa yinto yonke nje jikelele. Akulamali okwakuqala. nxa iveliswelwa ngabo emadorobheni ekhaya umuntu uyaboleka imali kumbe acela ezimotheni agade athi efike kwanda ayiswele imali yakhona nxa ethe wayithola sitho kulaba abahola amapensioni abanye vele abalaluthola abaluholayo
yel
uthi esibhedlela ezibhedlela akulamithi emakliniki la emakhaya onesi mangakutyela uzihambe ekuthenga lokhu lalokhu egwanda uthi egwanda umbe edorobheni kobulawayo uhamba njani ngani uthi uthi uyafika khona ngale ekhemesi bathi bafuna i-US dollar ngabe sithi ibhond liyesabeka ngengabona nje omnye umzali umntwana bethile nje last week uwile lapha egwanda ukuthi athenga amabhandishi lani lani bebefuna bekuyi-$77 i-treatment yangikhona umama uhlezi ekhaya kasebenzi le dollar lelo kalazo ibond but ayilethi 20 usa mama kalalo uyakubona ukuthi kulobu zima ezitolo lakho izinto ziqansile bathi imigwaqo mibi labo bathenga kazima umuntu wekhaya uthwele nzima ngayo yonke into pho lo mlumo uphinde wakahlanekela izilwa lisanayo so kuyesabeka
ye kuyezwakala ye libe libambile khonapho ecingweni sizaphenduka ke hello caller hello
hi Sisimaziye how are you
aiwa I'm okay makabikwe ikoko ku Zimbabwe uko
aiwa zvinhu zvakaoma mama
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
hai tiri kukwadzana
ehe tiri kutaura nani vamwe vabva vakuziva iwo
Shakira.
Ehe, titaurewo kuti semadzimai muri kuzvigona sei takatarisa mamirira akaita zvinhu zuva nezuva.
Mhiza, tinombotengesa ka, ndine ndichitengesa. Nyango kana hoda chunhu nhasi ukauya kuti uchitengese.
Ehe.
Mangwana mari yacho inenge isashandi. Inenge yato haichatoite mari yacho. Chunhu chechiya, ukachihoda nhasi, mangwana kuti uchitengese.
Ehe.
Mari yacho kuti uzonodzokera futi uzochitenga hauchakwanisa futi kuchitenga zvine zvatopera
saka pamuri kuita sei kuti murambe muri mubhizimisi
tatatombomira kuita zvebhizinesi because hazvina zvazviri kupa uri kutobroka unenge uchitobroka kutodzokera kumashure zvisingatomboiti
saka mungati mimi ehe nhasi tanzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka musha wakasviba mari haisi kuwanikwa uyezve avo vanotenga mari sekutaura kwamuri kuita iri kuwanikwa iyo ichidhura zviri kufamba sei nhasi chii chiri kuitika
zvinhu zvacho izvi hatichatomboziva kuti zvaakuenda kupi hazvichatomboiti aiwa aiva tongoti havo tishandise US dollars ndo zvinotori nani because harikwire haridzike haiita sei pane bhondi rai aiva bhondi hayazotipfidzisa tazotsvukira gore rino nokuti tinosvika here December tisitomboziva tichasvika here kana kuti hatisvike
saka mungati mimi mhuri inenge ichida mari yakawanda sei kuti murarame tomboti pavhiki
mavegetables anoita 50 cents tunenge turi tushoma shoma saka you need two bundles idola iyoyo then matomatoes ari kuita $1.50 ari 3 matomatoes then kana toti chingwa $3.30 pamwe mune muri 3 4 mumba 4 kana 5 mune makutoda 2 loaves hatichatokwani yato $7 woti yematomatoes kweiyo nyama yacho aiwaiwa pamwe ndomumwe munhu ungatode kuti munyatsonzi makwana ka pawiki ka ndomumwe unenge uchitoda kana almost like $200 ndokuti unyatsoti ha zvinhu zvitori raiti matenga zvinhu zvese vana vadya vaguta vaita sei besides that ka sikukanga wai
ko nyaya vamwe vanomboti vari kushandisa zvinonzi tsaona munganyatsotitsanangurira kuti tsaona chii
tsaona tinenge tiri like ndobva ndati mwana mhanya unotenga mafuta $2 opimirwa mukakatini kana tushuga twopimwa zvese ndezvekupima tsaona ndezvezvinhu zvekupima chete nengo chingotenga tunhu twekupima twekupima kwacho hapana kwatinosvika inga haukwani hamukwani
semhuri
itori nhamo kutotambudzika ukaona munhu achitenga tsaona kutotambudzika kusvika kwekupedzisera
saka imi munoona kuti poitwa sei sisishakira pamira pakadai mamwe madzimai vakateererawo vari kuti saka zvonzwii vanhu vangaite sei
tangodai vangoyuza havo us kazvango ndofunga zvinhu zvainyatsostabilizika zviri nani here pane kuti bhondi ikai hatitombozivi
aiwa tinotenda chaizvo sisishakira muve nezuva rakanaka kuno kumasikati
kunotakurara
maakurara muda kumbotaura nechirungu here sishakira
Alright,
bye-bye.
Okay.
Star, one of our callers there, Shakira, she's saying that she feels that the government should go back to using the United States dollar because she says she's a vendor, but when you buy your stuff, by the time you sell it and the time you try and buy back or reorder, you cannot do it because the rates are going so fast.
Mm-hmm.
So she's just advising the government that they need to go back to the US dollar. The RTGS system is not working.
Yebo ke sizwa umunye umlaleli lapha la ukhala ngokwemali ukuthi hayi imali leyi ama-RTGS ayisebenzi ngabe kusetshenziswa lona idola leMelika. Sithanda njalo ukwemukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyabona kuloxolelani elidube uthi good evening watching from Port Elizabeth. Kulotiyo Gumede uthi good evening yena uthi sibukele ke eseDurban njalo kulo eDindebele uthi yena ubukele eseNgilandi linanzelela ukuthi inxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo yathumeza nje inombolo yakho sizakuchayela kumbe ulombiko wakho ufuna siwubale lapha emoyeni sizawubala okwakathe sesibuyela kuye ke unkosikazi Nkiwane ungasichasisela nkosikazi Nkiwane ukuthi khona ngapho emaphandleni abantu kubaphatha njani udaba lwemali bathenga njani ama-uniform abantwana besikolo ama-school fees ukudla lokunye
uyazi udaba lwemali lunzima abantu bayazibuza ukuthi kanti uhulumende lwanomnye wake wathethintshile sabone idola le-amerika selikhona kanti lo yena utshintshe kwehlile kanjani ukuthi idola le-amerika libuye bazi ubuza umbuzo lo okubuhlungu sithandekile ukuthi omama besibakhuthaza ukuthi kabenze lokhana okokujikelana izimali begcina izimali okuthiwa ngama-ISALs sibonani futhi sesibabulele ngoba bebedikelana becabanga ukuthi amnyaka usiyaphela seze sithenga lokhu kudisemba vele abasathenganga lutho khathesi abathe bakwenza idola vele ibhondi selihle lafa nyanyanyanya sekubuyele kulokhana oka-2008-2009 asithakwazi abantu abasakwazi sebemile ukutshayelana izimali vele bazatshayelana lazo bezithatha ngati ungathi ecocash umthuli uyathatha ustrize layathatha abantu abasakwazi ukuthi baye ngaphi ukuthi kathi pho benzeni RTGS ayisebenzi bhondi ayisebenzi kulobu zima ama-infomu abantwana sike sazama kubo January abantu bazamile bagijima bethumana besiyathenga kubo South alisathengeki bantu abasalikwanisi asikwazi nje kuyabuya iJune kuthi abantwana amajesi bazawathola njani laba abaqalisayo kulobu zima emakhaya ngoba abantu bagijimisa ukuthi adinge yona imali adinge ukudla adinge nje ukuthi ahamba egwanda ngengalazi leukuthi njengabanye sithi lapha abasematshetsheni abasekubo wilonke bayaquma ngenyawo kodwa sike sakhuluma kwesesikhathi lapha ngikhuluma ngokuthi obhinya sebebaningi abantu bayesaba ukuhamba kulobu zima kubese kusithi abantu ukusela abanye bebelakho kuzimbuzanyana kwabuthumbe noma kunjani bangaye ezitolo baye kwenza ukuthi abezitolo bathathe imbuzi kulobu zima lakho abasela la kungavela kukhulule sebethathe ubusela lobu sibona ngani kuswela imisebenzi lobuyanga nje osebukhona nokuthi akusela omunye obopho omunye angikwazi ukuthi singakuye
kulungile libambe khonapho ecingweni sizabuya kini njalo lisichathisele ukuthi kambe lokho kusebenza yini lokhuyana kokuthi bahambise imbuzi bephiwe ama-groceries yini abantu. Siqale sithathe umlaleli. Mavila.
Hello, caller.
Yes, mama, this is Mavila. Makadi.
Atiri wadi, tiri kusaura nani uyezve muri kupi?
Samuel Nyegete, kwa Murambinda kuboerawo.
Ah, kwa Murambinda, Makadi iko kwa Murambinda uko. Kuri kudodi nenyaya iyo nyaya dzemari nezvimwe zvakadaro daro kukamira sei?
Ah, kwa Murambinda kwakushungurudza. Kwa Murambinda kuri kushungurudza nekuti maprize aringoita chamaramba mhuru. Pasina kana sosi yemari inowanikwa vose vachoma vane vambe vari kumabasawo mabasa acho akapera mucharangarira paya ndichiti isu taiva vafudziwo mombe mombe dzacho dzakafa
ehe
saka izvozvizvizvi chiri kumedza ndechekuti patiri kutarisa kuti tine hurumende itsva taakutoshamiswa kuti inflation yakwira zvakadai minista wotaura kuti zvinhu zviri kunaka whilst muzimbabwe tine 90% unemployed which is ari kutarisa pavanhu 10% ari kuti ndo pari kunakira zvinhu asi kuna nambuya vari kumusha vasisina pekutangira vari kuda kuenda kuchigayi chigayi chiri kungokwira every day kuti vanhu vadzokere paguyo ichi kwava kurimwa chibage hazvichagodzeri
saka kumamishaya
kuti apa ndikushaya kuti minista uyu ari profesheni yechikoro here kana kuti ndeyekungotiwo ipromoshen.
Saka kumamisha vanyekete vanhu vari kuzvitambira sei zviri kuitika mumadhorobha izvi vanhu pane vanonyatsonzwisisa here kuti RTGS iko keshi US zviri kufamba sei ipapo?
Apo ndovaita dambudziko zvavo ngozita kuitika ndezvekuti ane commodity ndiye akungotaura zvaanofunga saka kuti iite argument hapana pokutangira because hapana sapota. Saka vanhu vakungoti zvataurwa izvozvo kana awanawo ungotenga ashaya atoshayaza chese.
Saka poitwa sei semaonero enyu? Tinoona kuti mangwana kune nhaurirano dziya dzavari kuita dzenational dialogue, mutungamiri wenyika achange achisangana nevamwe vari munational dialogue, asi imi dai maiwana mukana wekutaura naivo mutungamiri wenyika kana vanthuli Ncube ava maitsiyi?
Ini hangu in general pfungwa yangu pachangu inoti ava minista ndo vanyatsokundikana saka dai zvichibvira ivo havo pachavo vanengabe vachida kuiva munhu anogona kununura vanhu vaingozvitaurira kuti ini apa ndatadza potsvagwa mumwe munhu anokwanisa kuti ati ndinogona or else maonero angu akanyatsokukwana chaivo ndekuti iyi hurumende yatoradza kukundikana because kana mukatarisa vamugabe tisati tavabisa kana kuti vasati vavabisa sekutaura kwavo chingwa chaiita 90 cents tichichitadza hedu pa90 cents ipapo asi izvozvizvi kana tichitadza kubva patabva kuelection it's almost about 9 months or so asi chingwa chakawedzera pamusoro pe90 cents ne$2.60 which means taane 35 cents per month paingrement yechingwa but munhu woti zvinhu zviri kunaka ito tani marofu matatu pamusoro pechimwe chataitotadza chiri chiwani chakadaro saka apa ndaandofunga kuti dialogue iyi semaonero andinoita haiisi asi hapana dialogue because seukubvunza ani zvakewo anofamba kana MDC alliance isiri involved in dialogue hatisati tatane mumwe wokuvaka nyika nekuti zviri pachena kuti hatigoni kubatanidza vamunangagwa nevanhu vavo vavainavo vakawanda ivavo panhamba yakaine nemunhu ane zero nekuti pfungwa yekuvaka nyika kana ichishandiswa inodzoka kuground kutarisa masero ndokunobva pfungwa MP kana achiisa nyaya yekuparamend haisi nyaya yaanofunga nemukadzi wake nevana vake mumba inyaya yekuti anenge achiyadzoka achiyatirisa vanhu kumasenders econstituency then oenda nenyaya yekuparamend achishandisa pfungwa dzevanhu vese saka kana munhu asina vanhu achingo tindira mba make ozo mirira nyika zvingo dudza kuti atisati tatanga kuita dialogue ndaifunga kuti imi zvaiva nevaikanzura voza pakungoni nyaya yekupedza mari yenyika shoma yacho yatiinayo nekuti hatina zvatinotiburitira pakuvira kwezuva.
Aiwa, pakanaka tambunzwawo kubva kwamuri ikoko kwamurambinda kuti kwakamira sei. Asi mungati mimi muri yenyu inoda mari yakawanda sei nekuti tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75%. Imimi munoda mari yakawanda sei pamwedzi uyezve mombotarisa nezvamaimboshandisa tomboti gore rapfuura?
Ndaitaura paya titi mavhila zvinichiti ndaiwana $80 pamwedzi.
Aha.
$80 yaindikwanira kuita zvese ndichibhadharira wana yechikoro ndichisarawo ini ndichirarama. Saka nhasi kana tichitarisa hapana kazviya zvakanzi mari inowanikwa kubhengi ii mari yekuti tiringoiona hedu pamukoto kuti kana uchida kutsvaka mahusa. Saka rete yemahusa kuno kwedu kwamurambinda iri kuita $4.50 pa dollar. Saka zvoreva kuti 8 iya yandaiwana times $4.50 ndiyo mari yandofanira kunge ndiinayo. Which is it's a non-starter kana takatarisa mamiriro akaita ikonomi nhasi.
Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutendai kunge manga muinesu vanyekete muve nezuva rakanaka.
Mashtai.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti nemumwe muteereri zvakare. Hello Clara.
Hello, maswera sei.
Taswera, maswera sei kwamuri ikoko. Muri kupi, Sister Clara?
Ini ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe, kwakamira sei kuJoburg? Uko muri kuonawo sei nyaya yezviri kuitika munyika panyaya yezveupfumi izvi?
Isingoti muviri ndouri muno muJoburg. Asine nepfungwa dzese dzimwe dziri kuwana kumusha.
Ehe.
Saka nemamiriro aita akaita zvinhu kudai chio unonyatsonzwa kupererwa kuti chokwadi mwari achizaita sei ende unozvibvunza. Saka nyika yedu ichichagoma nekudii nekuti kana tichimbotitumira vana iri mari kuti vatengese wozwa mwana ane chikoro chinoedza akupfuudza kuti mama kuno zvinhu zvadhura kunobvawo kupererwa.
Mune mhuri yakakura sei sisi Clara?
Ine machild headed vanogara vari 3. Saka ndinongoti chine namodotumira riri grocery. Asi pane zvimwewo zvaunoda kutengwa kumusha ikoko. Kukozoitawo maextended members of the family, maneighbors. Vanenge aunenge uchitarisirawo kuti pane chiya chawatumira mupewo mbuya nhingi mupewo amai vari kwakati patini ezvino unotoona kuti zvakatooma zvakutongooma nekuti zuva rakapisa kumusha kune nzara. Inflation yobva yadai so vana iko zvino vachitaura nemwana amasikati achiti mama hatiti kudzidza kuchikoro ematicha hatisina simba.
Mwana anodzidza kupi kuZimbabwe?
Anodzidza kushurugwe.
Saka
naichitaura ndinomubvunza nhasi maita chii eziva akati nhasi aita meti shona chete sera nezuro wangu anzii tichavangouyisa weki chete mamaticha haana kutombouya papedza dzidzo ari kuita mamaticha haana kuuya ndatindabvunzazve maita masubjects ati asitangoita meti nepe mamaticha haana kuuya.
Saka poitwa sei apa semaonero enyu? Imi muri kutaura kuti magara ikoko kunze kwenyika vana vari kumusha vari kutova ndoo vakabata mhuri. Poitwa sei apa?
Situation yedu yekuZimbabwe yakutongotyisa because last week ndanga ndiri kumusha ndogaraiia konapo nendaniyesasalam ukapinda utambambaira chaiyo chaiyo inorimwa tubu chaiyo nesemwa mbuu mapraizi achona angichisa kuti nhunguru chaidzo chaidzo kuenda pamusika paya chaiwo tinobvunza rusi ndaingobvunza randomini kuti inatoona kuti ii chaizvo chiri kungoitika kumusha kuze praizi iri kudana tubu yekuti ungongungurusa isingazadzikana zvii ndopaunonyatoona kuti tiri kuenda kupi
Aiwa mashoko makukutu sisi Clara Muvenezi warakanaka kwamuri ikoko ku South Africa.
Thank you very much.
Bye bye. I've just had the two callers, both of them saying, you know, things are really, really bad. I have Clara, the last caller, is saying that her family is in Zimbabwe. Mm-hmm. And she says she has two child-headed families, but they've been complaining, especially the school-going children, saying that the teachers are no longer teaching because they themselves can't even afford to come to school and they've got no food because they're not getting paid or they're not being paid enough. So she's just saying something has to give. She's very, very upset. She says she's physically in South Africa, but mentally in Zimbabwe.
Yes, one can almost imagine that mm-hmm. must be very difficult, and most families are experiencing that. Sibuyele njalo kumhlonishwe laye lapha eqingweni unkosikazi Nkiwane. Ngithe ngizabuya kuwe njalo usichazisele ngokuthi kuyasebenza yini emaphandleni ukuthi abantu bayithenga impahla besebenzisa imbuzi kumbe baye GMB ukuthi bayithole umumbu. Abantu bathenga njani impahla?
Imbuzi azisasebenzi.
Oh.
Kuqala wawungaya esitolo uthi kumuntu wesitolo ngicela uthathe imbuzi unginike utsotsi i-50 kg.
Mhm.
Abasavumi ngoba indlala inje. Bazazithini wona abasazivumi.
Mhm.
Mina ngibona umthuli angilashuwa ukuthi uvele uthaza ukugwanisa lokho.
Ye, lesikolo esikolo oh lingaqhubhe. Eh.
I-2% yakhe kumele ikhuphe. Ngoba i-2% vele ihle idle imali yomuntu usuku zonke. Nxa ungathi uyathumela i-$30 uzabona sekuhambe $50 nge-RTGS. Yiyo abantu abalayo. Ezikolo kunobuzima emakhaya ngoba u-headmaster laye kayivumi imbuzi. Uzayenzani? I-SDC kuqala bengxenye bawungahamba kuthi amatitsha bathenge bethengele isitshebo kumbe bethengele ubusa ezindlini zabo emadorobheni. Kathi lawa abasela mali abasakwanelisi lokho. So ungazithala imbuzi uthi uyalayo esikolo akuna mntu ozayithenga uyabuyela layo ngikhaya. U-headmaster vele angika ivumi ngoba uzayenza nengelasikayo.
Ye, kodwa leziyana inhlanganiso esasizibona zincedisa abantu ngokudla emaphandleni ezinjengabo World Vision labo World Food Program lokho zinika yini abantu ukudla. Ye, lekhe.
Asikababoni. Futhi asikaboni lokubhaliswa kwakhona. Angithi siyasibone sithi kuyalizebhalisa. Asikababoni kumbe bazabuya. Kulobunzima. Abanye abantwana vele bazihlalele. Ngoba kathi abazali bawuthi umntwana kaye esikolo njani engadlanga.
Manje bayenzani obazihlalele nje. Manje benzani abafelekwazi intandane labanye abaswelayo ngamafeature.
Kunzima kakhulu. Lo nyaka ungananzelela abantu bafuna ukuthi umntwana hambe esebenza kobani. Kobani lakho abasafuni umuntu ngoba balamali yokubhadala lowo mntwana. Kulokuzima vele okwakhathi esasikayiboni phambili ngemuva. Abantu basadidekile nje batshayisa izingelezane bendawonye behlupheka okunye okumangalisayo. Abantwana bakho ezikolo ungakhangela amankazana. Ngile inikhethi yomntwana o-Stanmore lapha, omelthi ngase-Stanmore esikolo. Ugogo ahlezi laye wapha kumzima njengomntwana amdobhileyo. Usekhaya umntwana kumele aye ku-form 1, kasafundi. Angithi isitho sekumele ayekwenza nje, ikukhangela omunye kumbole mali ayekwenza. Nanxa esetshone ebhoda ngikhaya, ama-elimerities azaba maningi.
Yey, hayi kunzima. Libe libambe khona pho sizaphenduka kini. Yeah, sixoxa la.
Hello, caller. Hello.
Hello.
Hey, Makadie, you caller at Auraitinzwe. Ndiyani ari kutaura uye zve muri kupi?
Ndiri kumarondera.
Kwakadii kumarondera uko?
Marondera kwakanaka kundi Thomas Mronzi Marondera.
Ehe taurai tinzwe panyaya yezveupfumi zvakamira sei kumarondera.
Ya ike zvino zvinoshuwa patava paipa.
Mhm.
Panyaya dzeupfumi maprize chaichaiwo ndeti kuona ari kuramba achikwira.
Mhm.
Apa vashandi mare hapana tiri kuchinja. Saka tachingoti odai chua pakwanisa kuhunzwisika vanhu vataurirana zvinoita kuti vanhu vanoenda kubasa zvinzwisike chua vanhu vari kuenda kubasa.
Mhm.
Kana
muchiti vataurirana nyatsotsanangura ipapo muri kuda kuti vanani vataurirana?
Ya tatotara vakuru vanoita zvezvematongerwo enyika vanovete kuti dai vakwanisa kugara pasi zvietuzi yavo gaive dialogue yevanhu vanoite kuita nemamiri akati zvinhu ite imwe ndiri kuona iri kunge itwa nevamwe vanhu vasina kana itoti fosa kana kuti pundiki. Saka ndachimbotiwo vaikwanisa kutaurira zvakaitawo purezidendi Mnangagwa navanelson Chamisa vaikwanisa kutaurirawo aino kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Dai imi maiwana mukana nekutaura nevaviri ava maivati chii zvii zviri pamwoyo penyu zvamungati chokwadi vamunangagwa kana vachamisa dai madai oso zvinhu zvaigona kugadzirika?
Ya dai ndaiwana mukana wekutaura navo ndaikwanisawo kuti no apa panguva yatiri nevanhu shuwa kumaelections akabvako zvakabuda zvakabuda but kumbiro chachanguva chokuti daiwo itawo zvinhu zvinoita kuti nyika ichienderera mberi. No pane makakatanwa kuti maona kuti ndii ndakahoina maona kuti o ndii ndiripo but izvezvo manje hazvina zvazviri kubatsira vanhu. Saka ndava ndichikumbira zvinobatsira vanhu apa nezvekuti no shuwa zvatakaita izvi zvakadai zvakadai but ngatingobatanai tichimboumbawo government of unity.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutenda ichaizvo vamuronzi muve nezuva rakanaka kwamuri kumarondera uko.
Zvakanaka iyi.
Bye-bye.
Bye.
So I think you have a caller.
Ngizwa kuthiwa selo mlaleli ecingweni. Ngubani esilayo ecingweni?
Tommy Mgande.
Yebo, linjani? Ndifona lingaphi?
Fona isebhinga elusulu.
Yebo, kunjani khona ngapha?
Ngapha kungcono, kuyaphileka but umthando bijani?
Ye, uthi kuyaphileka, abantu bayenelisa yini ukuzuza impahla zokusebenzisa ukudla lakho konke?
Loko manje haiko ungachipanga because ngapha abantu baphila ngokulima elusulu indawo yangkhona vele indawo engani phandle mbijani kwebhinga but basebhinga othi imango yangkhona bayihamba nxabesiyesibhedlela kunzi baspecial omama kuye esibhedlela ebhinga wangkhona about 129 kilometers abayabe besiyabeletha khona ngalebhinga ukhatshana izibhedlela yaivela amaphilisi ayefamily planning vele batholakali ngapha.
Manje abantu bayenzani? Akukho unxabe siyesibhedlela kula maclinic eduzana.
Iclinic nje angaphela usuli yodwa ukuthi umuntu uyahamba ama 40 kilometers ukusuka emakhaya kubelandi iclinic bese bahamba amabhasi kumbe amakhombo okuya lousuka uBulawayo besiyafika khona ngale endaweni zangkhona belale emabrandi ezitolo.
Hey, ezikolo ke kuyathengeka yini? Kuyabhadaleka le mali yama school fees konke lo lokusetshenziswa ngabantwana kufunda?
Amabhuku apha songama-2 dollars ongama-A5 lokho ongamabhuku esitolo vele nje okukhuluma komunye ngisho omunye honorable engumphiwe ekukhuluma esithi impahla zigcwele esitolo zigcwele esitolo leve lingahamba legonyenti lamelo mumbu ngapha ngilifakela phane erodini yabe ligcwele umumbu kuyabe kuswela abantu abathi bawudenga umumbu wangkhona. So okuthenga vele akukhulume ngapha sidinga ngomumbu esitolo ngakuye ukuthi izulu line kuhle kuhle.
Ye, manje sizo lilithola ngapi? Liyake likhulumisane labo councilor benu abedalele parliamente kumbe ezinye iziphatha amandla zikahulumende nje ziyake zikhulumelani ngalolu daba?
Mina ngukansila ward 17 ebhinga ngapha kubhinga South Constituency but akuningi ngapha kubuya kubanjwe ngabopolitics njengokunye kwabuya ngapha le action aid yabo yale yayininto ethiwa yi-click kana zwo vhuya wani wa vhanya vhafana u tanga mayuti vhani we mali yango na wandwa wa iba but 22000 yo vhuya ku political always no ngora so vhere nje akapedinga vhere kwa zwa kuti MDC kuzimuta abantu vhetore kutshekusa
ha usikhuluma lo councilor laphana nxa bebuya ukuzokwaba ukudla babe labo councilor labo babe sabela abantu kumbe behambisa amabizo abantu abadinga ukudla lokho likwenza yini khona ke
Amina nje angapha ngikukhuluma nje ngalokho kwesocial welfare vele lo muntu angikona ukuthi angumdungwe kumbe ngobani komdiva ngona ngazamizwe ukuyathuka kochief ukuthi ngizama ukubona indaba yangkona ukuthi lokuyiswa njalo abantu angikona kababuye babe sesavela khona ukuthi bayavethwa ngabe MDC so ngazama ukubiza inhlangano yangkona ngapha vele wakalutshana ukuthi abantu bebuye ngokuningi kwabo
ngeze indlela lani council akukho elingakwenza ukuthi lincedise abantu
ngiyazama njengokunye engizama ukwenza ekabuva kwenye i-village le nakaluba ngizama ukwenzela lokhu ze mobilize abantu ukuthi beyakhe ama-clinic but imali zangikhona lazo zingani ziyahluba because yasithembi imali ye-CDF kathesi ayo imali yangikhona kani kayiphumi kuzwakala ukuthi siyaphuma kumbe kuhamba nayo ibonakali
Yeah, besikhuluma lomunye laye osegwande sithi kababoni inhlanganiso lezane zipha abantu ukudla lakho khona ngapha ebhinga ke zikhona yini?
Hayi nje wadiyamzele bathi bona vele njengo uwadi 70 lo indawo okukani bantu bayazipandela bayalima so izulu nje athe sibingananga vele ha kuyindlala isikhathi esine vele amadona anika ukudla ngapha kawabuyela usulu. Kodwa kuthiwa indawo abantu abakwanisa ukulima even amanzi izibhorane sibili amanzi abantu bayahamba ama-8 kilometers 10 kilometers kungakuye ukuthi uma uba ngifitshane ngama-5 kilometers ukuyafika esibhoraneni abantu kuthiwa bayasigebhela isibhorani vele kunzima ngaphela usulu ngathi lusulu vele indawo enzima kakhulu ukuthi even izitolo zangikhona ngikhuluma kanje bathenga ngomumbu sibili ungena nesitolo esitolo uphethe igala lomumbu kumbe ibhaketi lomumbu
Oh khona uthi kungani usithi azifiki ngapho inhlanganiso ezizimele ukuthiwa ngenxa yani
Uthiwa ngapha bayaziphande bayakho andi indawo yangkhona ngani ngapha ngendawo yokulima abantu babuya kundawo lebe landi ukulima abane bangkhona so indawo yangkhona ukuthiwa abantu bayakwazi ukusebenza bayali babelimi kodwa isigadi kusase right kusase lizwe sibili babelimi kodwa ibanike imali belime okunye nje odengisa nyomumbu even nje umpika leso ngafika lo mbo mne ngaba udengisayo last year babezisebenzela abantu but kathi isizulu akula so ukudla abakutholi abantu laba banika ukudla bangabuya betholi umumbu ugcwele GMP but abantu bayazuza so ukhanya kuthiwa bayazisebenzela
kabakuye ngiyakhumbula sikhuluma lo councilor wakhona ngapho ngumnumzana TTK angithi umnumzana Thonse yeah like watsho njalo ukuthi Because since Katile Azuza mbijane masimini.
Ya indawo yokuzuza sibili nxa kuyothi uNkulunkulu esinikile sibili njengoba vele akula ama mine akulani vele abantu imine yangapha ikuridin le yethu ngapha ngiyathela usulu abantu bathembe imine yabo yokulima nxa kuyothi uNkulunkulu ebazwele.
Ye hayi kulungile sibongile ukuxoxa lani celani ibizo lenu njalo okokugcina.
NguRomeo Mgandi.
Ye hayi kulungile sibongile.
Angibongile lami namhlanje ngifone ngicela ukuthi libe lingithinta mbijane.
Ye, njengoba sesithethe phansi nje ibizo lakho konke salifonele.
Hayi ngiyabonga mama.
Hello, caller. Hello.
Makarimi.
Tiripo makadi yenyu, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura na Lazarus Tanoya, ndiri kuBotswana kuMalekulule.
Ehe tipewo maonero enyu panyaya pezviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi.
Ei, munyika dzakaoma hanzvadzi. Ei, dzakaoma nokuti iko zvino hatinzwisisi vana vanofanira kunge vakavhura zvikoro asi kana vakavhura zvikoro matiya ichitadza kuinda kubasa nokuti havana mari yokuinda kubasa kwacho. Zvinenge zvakanyanyisa kuoma ini kumushani unobva kwachii.
Saka muri kunzwa kuti ikoko vanhu havasi kuenda kumabasa
havasi kukwanisa kuenda vose vanenge vakwanisawo ndevanenge vakwanisa vamwe vanotadza kuenda
saka poitwa sei apa semaonero
enyu nyaya inonetsa ndeyokuti zvokwadi vakuru vedu ka munyika umu vatonga vakazvitarisa ivo kuti kana ivo vachiguta zvakanaka nokuti kana vakasagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika upfumi hwenyika hunotongowana confidence yazvo yavo pamatongerwo enyika kana matongerwo enyika asina kumbomira zvakanaka nyangwe tikataura kana kuti vanotonga vakataura kuti zvazviri ndozvakatonaka zvakadapo zvinongoramba kugadzirisika saka kana ndifunga nechokuti kana vangataurirana vanotaura nyaya yekutaurirana mange dambudziko riripo ndirokuti handisi kuzva platform ingaita kuti vataurirane vose zvakanaka nokuti vamunangagwa vanoenda kunotaurirana navamwe somutungamiriri wenyika asi havachaindi palevel platform navamwe ivo voenda pakakwirira vachiadressa vamwe zvino izvozvo zvinoita kuti kutaurirana kwacho ka kusatauriranika nokuti kana wakuadressa vamwe wakutonga wadzo zvaunofunga
saka
kana pakawana munhu unogona kuva muyananisi womoderata ivo vachitaurirana ndofunga zvokuti izvozvo zvingaita zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuku, tinokutendai chaizvo, mukoma muve nezuva rakanaka.
Tinotenda chaizvo, tinotenda nokubatwa pachirongwa.
Aiwa, chirongwa ndechenyu, garai muchidzoka. Bye bye.
Yes, sezwa njalo kuti silomnyu mlalele ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, kunjani mama?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani, njalo ungaphi?
Ukhuluma lo ichizo zo ngise Durban eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngise Zimbabwe eCholocho.
Ya yebo, hayi kuhle ukuba lawe kuhlelo, ungasipha umbono wakho ngodaba oluthe kude.
Yebo sisona.
Ungasipha ke umbono wakho ngodaba oluse gudwini. Uyakuzwa kwenzakala ekhaya, abantu abalamali, abalamafutha ezimota, abalamanzi, abalamagetsi.
Yaba njengamanje njengoba ngikhuluma naye, ngikhuluma nabantwana ekhaya bakobulawayo, basho ukuthi hawu ugesi uhamba 10 hours, amanzi ahamba 2 days, abalamanzi akunalota kwenzeka ukuthi. Ngithi mina ngombono wami enginawo siswami ukuthi bajabulela yabona ukushintsha iketele ukususa ilokhu njana iketele ufake ilokhu njana ibhodo eziye ukuthi nawe sitshintshile sokungcono. Mina ngokombona wami kusafana, into okufanele nje siyenze njengesizwe saseZimbabwe ukuthi nje sisinte yonke le nto endala, sibone ukuthi sifake abantu abasha into entsha, mhlawumbe sithi yona sinikeze leyo opposition i-chance bakwazi ukuthi sibone ukuthi basilethelane okusha sizokwazi ukuthi kusisize naye. Ngoba nje wasingekho nje lapha ekhaya kunesizathu sale nto eyenzakalayo.
Ye, manje khonokho
abantu abayibona bakwenza lokho ekhaya basaqhubeka bayahlupheka kuyimanje ngaphansi kwalabo bantu abejoyini, mhlawumbe bazofika balungise izinto babalungisele. Kunalokho sokuwesi kufanele ukuthi usuke Sodoma uye Gomora.
Manje khonokho elibathumela khona ekhaya kuyenela yini? Kula khona ngapha into ziyabambeka yini ukuthi lingabasiza?
Akuba ngisho kubambeka phela ngoba la eSouth Africa phela isafana le goli yakudala esiyaziyo mama. So izinto nasezithanda nakho ukuthi yitsheka zisafana ngala ndlela ebesazi kudala ukuthi uma usegoli umuntu kunalokhu nalokho. So into maye seyithanda ukuthi kufishe kufane. So kungcono ukuthi nalowo mkalo okutholile ukuthi uyaphonsela ngala kufika ngala kwenza ilutho.
Manje kungcono kuyini ukuthumela yona igrosa ngokwayo kumbe liyabathumela ama-runs nxa sebewatshintsha sesiba ngama-RTGS
khona ukufaka izinto komalayisha ngokuzoalayisha le nto bawufika ekhaya ziyabiza. Zongena lapha kothemu hayi phakobulawayo into double prize nale nto eyithola ngala futhi wabuka bazothatha le nto ngifake kumalayisha ahambe naye ekhaya ehlizi zonithatha lo 100 rand 200 rand ukuthi kuzoba ngcono than ukuthi ngiyothenga le nto ngoba le nto engithenga la ile product engithola la e-South Africa lan ngizenza nje umzekelo. So sokuthi mhlawumbe ngizofika ngithenge la ithini lelokho njani ithini le i-full brand ithini ngithenge ngo-9 rand 10 rand uzofika ekhaya wena uthenge ngo-$2 $2 uyithenga more than like fikela ko-30 rand uthenga into efanayo uzothenga like ngo-10 rand. So ithi ngiyithengile mhlawumbe nganikezela lowo muntu ukuthi ndoda thatha lonke uyokushiya ekhaya ngizokhokha leyo mali encane kuyena ngeke kufane.
Hayi kuyezwakala, sibongile kakhulu umbono.
Mina nje isiqoqele engisona ukuthi lapha lezi zinkanti futhi dinga nje i-renovation nje libuye liqalwe phansi kabusha nje yonke into ihlakazwe nje kube kuthiwa i-draft. Oba sidala i-draft
ase umuntu esishone sephansi sithi asiqaleni phansi kuwudlalo kakuhle sipoti kudlalwa kanjani mhlawumbe ukhona umdlalo ongaqhamuka ongabaulokunalokho
yebo ngiyabona uyabhoda kodwa awuyichayi khona esikhonkosini kuthi vele ngempela yimphi lowo mdlalo uyesaba khona
ngaleso sikhonkosi kube isikhonkosi sami lapho ukuthi kufanele lento esinayo labo fanele ukuthi into engekho manje lento engibuka izolo ngibuka lapha endabeni ikwenziwa kulokunye nakuleyo chief wethu uNdiweni. Lento ekhomba khona ukuthi izinto zisazideka eMpumalanga zikho ukuthi lamaNdebele thina abaNdebele singamagwala kakhulu kulaloko nje nto bangibuka la nto ngibuka ibe buhlungu kumina ngoba mangibuka laba bantu bamile bayavidorize instead ukuthi ngayibona baphakamayo bavikele lokhu into lapha bona kunaloko bavidorize ukuthi hayi bafuna ukuthi bangene kuma-social media ukuthi sifoneni nanani ekugcineni kuzothiwani esongena kwimedia sithini bring back Ndiweni ndesendesi kathi kubaekahayi
kuzwakele-ke hayi lusegudwini-ke lona udaba lukaNdiweni. Sibongile kakhulu kuxoxa lawe kuhlelo mne wethu.
Ngiyabonga kakhulu sisami, ngiyathenda futhi ngingabuye ngingene futhi eshori ngesikhathi esizayo.
Ye hayi sizahlala selithinta.
Hayi nibe kahleke mthwakazi omuhle.
Toda kumbochingamidza vari pachirongwa chedu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tunoziva kuti vazhinji manga muripo but vamwe vatoenda vanga vanyora namba dzavo, dzimwe namba hadzisi kupinda. Courtney Mempi Courtney ari panapa ndiyanga ari kutaura nyaya yetsaona. Hanzi tsaona ini ndinoiziva yambotaurwa nasisi Shakira vanga vari pano achiti iye aigara achimboitenga paanga ari kuZimbabwe. Tichi Mudadi hanzi tiripo yedu. Bernard Machaina hanza watching you from Botswana. Lazarus Tonai arikuti ndifonerei. Courtney avati 90% tisu povo, 10% ndivo vega maminista vari kushanda. Fungai Masendeke arikuti ndifonerei. Tamboedza namba dzenyu asi hadzisi kuita parizvino. Libert Nyanongo anzi ndifonerei. Bevanton Nyasha Zingwena arikuti I'm watching you from South Africa ku Eastern Cape kumtata. Edith Gara anzi ndiri kuno ku Botswana, I'm watching you. Zvidzai Ruzvidzo vari muno muAmerica vari kuti I'm watching you. Tinokutenda Isabelo Regi Mangwizi abva atindifonerei. Munoziva zvokuita kana muchinge mapinda muchirongwa muchida kuti kufonerei, please isai nhamba dzenyu muine macode namba enyu kuitira kuti zvitiitire nyore.
Yebo ke sibonge njalo uti Mhlabangana uti watching from Newcastle. Sibonge uJose Dube uti linjani bakwethu, ngilalele ngise South Africa. Sibonge lo silambe over, sivanenge over. Kambe libizo lakho uthi as long as the mafia government is still in charge, forget about the economy. Ngumbono wakhe lo, thina sichonga ukuthi uhulumende uyi mafia. Marvelous. When we're talking with Mrs. Juliet Nkiwane from the Women's Development Association, she's saying that life is also tough for women in the rural areas. They used to have these money groups where, yes, but now they can't because of shortages and the way the currency is moving. And she's also saying they had got projects where they would give each other the goats, and then once there's a young one, they pass it to the other one. Mm-hmm. But now it's hard to sell those goats because there's no one who can afford to buy it. And the other problem they are facing is that the goats are no longer accepted in some shops, and some shops are not even accepting the maize buckets like they used to.
Mm-hmm.
But with this problem, the councillor of Ward 17 in Binga, Mr. Mukande, is saying at least they still, in Lusulu, they still accept these buckets of maize in the rural area so that you can get it in exchange for goods. But she's saying the other problem the women are facing, they can't even afford bus fares, so they have to walk long distances, and that exposes them to rape and some other kinds of violence. And some girls are dropping out of schools because some parents cannot afford to pay the fees. That's the problem that they are facing. And I see we don't have much. We can't go back to you now.
No, let me just sum up what you said. And Shona, tukunzwa hapo kuti vanga vari pano munyarikani wedu vari kutaura ivo matambudziko ari kusangana nemadzimai kumamisha. Vari kuti ivo kune dzimwe nzvimbo kumamisha vanhu vaimboshandisa mbudzi kuti vakwanise kunge vachibhadhara zvimwe zvinhu nechibage, asi pari zvino hazvichabvumwa kune dzimwe misha. Asi kune avo vari kuBinga pane vapinda pano vachitaura kuti kuBinga vachiri kutora
kutora zvinhu zvakadai sembudzi. Saka ndo zvimwe zviri kusangana nemadzimai. Pana Itaika Wete ari kuti alo tete, aiwa tinokutendai mese manga muri pachirongwa chedu, uyezve tinokutendai zuva nezuva munouya. Tinoziva kuti data raakuti netsei, uyezve kune avo vakateerera pari zvino, kana manga muri kuedza kunzwa Studio 7 na 7 o'clock, tanga tiri kuwanikwa isu zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka asi zvichiri kugadzirwa. Aini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington Star.
Yes, sibonge njalo unkosikazi Juliet Nkiwane we Women Development Association in Zimbabwe eGwanda ebesilayo kuhlelo olivalelisayo. Musithandekile.